Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare Manera anhasi uri musi wechishanu chivabvu 8 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vabatwa neCOVID-19 muZimbabwe vachiri pamakumi matatu nevana uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana. Asi uwandu uhu hunogona kukwira kana kusakwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi.
Izvi zvekuputsa zvivakwa nekuparadza midziyo hazvitibatsiri senyika. Isusu seVisit tiri kuti we are prepared, tiripo kubatsira maauthorities kuti zvinhu zviitwe nenzira ine tsarukano. Kana kuri kubatsirana kufunga kurodza njere kuti tovaka sei mamakedzi akanaka uye zvino kuti toita sei kuti tivandudze mashandiro emainformal traders, tiripo.
Vanhu vakawanda varamba vachirwadzikana nekupuswa kuri kuitwa zvivakwa nemakanzuro munyika yose.
Tiri kuti isusu MDC Alliance mari iyoyo ndeyedu nekuti MDC Alliance ndiyo yakasponsa maMP akaenda kuparamende.
Zvikwata zveMDC zvorwira mari inobva kuhurumende inopiwa mapato ari muparamende, asi nezuro MDC inotungamirwa navachamisa yakabudirira mudare kumisa muzvare Tokozani Kupe kupiwa mari iyi. Asi nyaya iyi haisati yapera. Kanzuro yeHarare inoti ichange yapedza kuvakiridza nhandare dzenhabvu dzeGwanzura neRufaro mwedzi unouya usati wapera. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vabatwa neCOVID-19 muZimbabwe vachiri makumi matatu nevana uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana. Asi uwandu uhu hunogona kukwira kana kusakwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Vanhu vanonzi vapona kubva kuchirwere ichi vava vapfumbamwe. Hurumende inoti kusvika nezuro yainge yaongorora vanhu vanosvika zviuru zvipfumbamwe nemazana mashanu ane makumi mapfumbamwe nevana. Izvi zvinotaura kuti yange yaongorora vanhu vanoita 9594. Vanhu vabatwa nechirwere ichi vapfuura mamiriyoni matatu nemazana mapfumbamwe ezviuru kana kuti vadarika 3,900,000 uye vafa nechirwere ichi vadarika mazana maviri nemakumi manomwe ezviuru kana kuti vadarika 271,000. Masangano anomirira vanotengesera mumigwagwa nemabhizimusi madiki ari kushushikana kuti makanzuru ari kuramba achiputsa misika nezvitoro zvinonzi zvakavakwa zviri kunze kwemitemo, kunyange hazvo dare repamusoro rakapa mutongo wekuti izvi zvimbomiswa mwedzi wapfuura. Godwin Manguzha anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri wesangano reZimbabwe Chamber of Informal Economy Amai Lorraine Sivanda vanoti zviri kuitwa nehurumende nemakanzuro hazvina kunaka. Amai Sivanda vanoti gwara rakanaka nderekuti hurumende nemakanzuro vagare pasi nevanotengesa mumigwagwa pamwe nevemabhizimisi madiki kuti vatsvage kuti vangashandisei pasina kuputsirana zvivakwa. Mukuru wesangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation Vasame Wadzai vauza Studio 7 kuti danho rekuputsa zvivakwa harisi danho rinobatsira nyika asi kuti rinoparadza raramo yevanhu vakawanda avo vanorarama nekutengesa mumigwagwa.
Izvi zvekuputsa zvivakwa nekuparadza midziyo hazvitibatsiri senyika. Isusu seVisit tiri kuti we are prepared, tiripo kubatsira maauthorities kuti zvinhu zviitwe nenzira ine tsarukano. Kana kuri kubatsirana kufunga kurodza njere kuti tovaka sei mamakedzi akanaka uye zvino kuti toita sei kuti tivandudze mashandiro emainformal traders, tiripo sebato.
Vawadzai vativo vanotarisira kuti vemakanzuro nevehurumende vachagadzira nzvimbo itsva dzekutengesera nekukasika semaputsiro avari kuita misika.
tinokurudzira authorities kuti awedzere speed yokuvaka nayo zvavari kuita. Tirikuona pane basa rikuitwa kuna Nampedza Nhamo, tirikuona pane basa rikuitwa kune mamwe maguta, asi hatidzi kufara nechinono chiri kuitika. Ngavawedzere vataridze kuchimbidza nokuti zvinhu zvinofanirwa kupera kuitira kuti panopera lockdown vanhu vanenge vane pekutengesera pakajeka pakachena.
Mwedzi wapfuura dare repamusoro rakatambira chikumbiro chevagari vekuchitungwiza neAppworth chekuti vamire kuputsirwa misika nezvitoro zvinonzi zvakavakwa zvisiri pamutemo, asi mugwaro ravakanyorera makanzuru ese munyika svondo rino, munyori webazi rekutongwa kwematunhu vazvine chimwe churu, vakati makanzuro anofanira kuramba achiputsa zvivakwa nemisika yese yakavakwa zviri kunze kwemutemo, uye makanzuru aya anofanira kugadzira pekutengesera pakanaka pasingaparadzire utachiona hwecoronavirus uhwo hunokonzera chirwere checovid-19. Vachuru vakati dare repamusoro rakati chiziviso chavo chekutanga chaive pamutemo, nekudaro makanzuru anofanira kuramba achienderera mberi nebasa rekugadzira nzvimbo dzekutengesera dzakanaka. Asi mukuru wechitungwiza Residence Trust kana kuti Chitrust Muzvare Alice Kuvheya vaudza Studio 7 kuti sanano ravo harisi kufara nedanho rehurumende.
Asi isu tiri kumira nedanho ratakabva naro kuhaikoti rekuti mademolitions anofanira kumiswa. Ndo danho ratiri kumira naro ndo ratiri kufamba nao. Chikumbiro chedu sevagari ndechekuti dai government yaongororawo mararamiro ari kuita vagari vechitungwiza. Hatina makambani ekuti vanhu vanoshanda vanoshandira vari. Isusu tinorarama nekutengesa muidzo nzvimbo dziri kunzi dzipwanywe.
Vaenderera mberi vachiti vazhinji muchitungwiza vave kufa nenzara zvichitevera kupazwa kwemisika yavo.
Chikumbiro chedu ndechekuti dai government yatinzwawo yationawo yatibatsirawo nechikafu, nekuti vanhu vatambura vanhu vari kufa nenzara. Vashoma vazhinji vachiri kukwanisa kuwana chikafu chinokwana kuti mamiu maviri pazuva. Saka ndo chikumbiro chedu kugovernment dai vamunangagwa vatibatsirawo vaongororo mararamiro atiri kuita muchitungwiza.
Gweta reChitrust Dr. Tarisai Mutangi vaudza Studio 7 kuti chiziviso chehurumende ndechekuti makanzuru avake kana kugadzirisa nzvimbo dzekutengesera achitevedza mutemo. Vati panofanira kuputswa chivakwa, kanzuru inofanira kuzivisa munhu kuti akwanise kubvisa zvinhu zvake, kwete kuita zvekumupwanyira. Vatiwo pari zvino nyika yakavharwa uye vanhu havakwanisi kuenda kumusika, nekudaro makanzuru anofanira kumira kusvika nyika yavhurwa zvekare. Mutauriri wekanzuru yeHarare vaMichael Chideme vaudza Studio 7 kuti vari kuenderera mberi nechirongwa chavo chekuputsa zvivakwa zvisiri pamutemo. Vati nhasi chaiko vange vari mumusha weAvondale. Vatiwo kanzuru yavo iri kugadzirawo nzvimbo dzekutengesera dzakachena.
Misika tiri kugadzira, asi yose yanga isiri pamutemo iri kubviswa zvayo kuti pange pachigadzirwa zvakanaka, vanhu vazenge vachishandira pane utano, pane mvura, pane migwagwa uye panouya vanhu.
Pari zvino nyika yakavharwa senzira yekudzivirira kupararira kweutachiwana hwecoronavirus uhwo hunokonzera chirwere checovid-19. Kunyange hazvo zvimwe zvitoro nemamwe mabhizimisi zvakavhurwa, misika haisati yavhurwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguya.
Makatirira kuStudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave. Munokwanisawo kutibata mangwanani nenguva dza6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pashortwave.
Dare repamusoro rambomisa gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi pamwe negurukota rezvemari vamutuli Ncube kupa MDC inotungamirwa naMuzvare Thokozani Kupe mari pasi pemutemo unobata mari dzinopiwa mapato ari muparamende. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Mutongi wedare repamusoro amai Priscilla Munangati Manongwa nezuro vakatura mutongo wekumisa vaziyambi navancuve kuti vape chikwata cheMDCT chiri kuzviti ndicho bato riri pamutemo. Mari inopihwa mapato anenge akamirirwa muparamende pasi pemutemo unoona nezvemari dzemapato kana kuti Political Parties Finance Act. Bato reMDC riri kufanira kupihwa mari inoita mamiriyoni manomwe nezviuru mazana mashanu zvemadhora ari maRTGS. Vari kuziva zviri kuita kuitika. Vanoti MDC inotungamirwa navane osomuchamisa yakamhanyira kumatare mushure mekunge chikwata chamuzvare kupe changa chanyora matsamba kumabhanga chichida kubvisa nhengo dzavachamisa pamazita evanhu vanofanirwa kusaina magwaro ekutora mari mubhanga mebato iri reStewart Bank. Mutevedzeri wemutauriri weMDC inotungamirwa navachamisa Valuku Tamborinyoka vati vafara zvikuru nemutongo wedare.
Tiri kuti isusu MDC Alliance mari iyoyo ndeyedu nekuti MDC Alliance ndiyo yakasponsa ma MP akaenda kuparamende. Kesare zvakesare. Saka tinozva kuti ma MP ari muparamende akaenda kuparamende achisponsorwa neparty inonzi MDC Alliance. Saka MDC Alliance chete ine kodzero yekuwana mari yayo. Ukaenda kuma resolutions atakaita standing committee akaverengwa na vice chairman na honorable Jobs Kala Nezuro. Takataura isu kuti tichaita ma steps esari necessary kutera zvinhu zvese magains estrago and magains estrago ndo masitsa atakawana nezvese zvinoita accrue from masitsa atakawana se MDC Alliance. So kesare zvakesare. Mari iyoyo ndeyedu. Chatinoziva isu ndechekuti munhu wese anopinda zvayo jaago nekunobhadhara chegumi chake kuAFM.
Asi vaMorgan Komichi avo vave kuzviti ndivo sachigaro webato zvichitevera mutongo wedare reSupreme Court uyo wakati vachamisa havana kutevedzera mutemo webato ravo kuti vave mutungamiri weMDC vati vachatora matanho ekuti vapihwe mari iyi sezvo vari ivo vatungamiriri vebato vari pamutemo.
Sevanhu vanobhiliva in the rule of law hatidi kuti kana zvinhu zvisina kumira nesu tutanga kutuka makoti. Tondera apa pakabuda Supreme Court judgment pane vanhu vakanzikwa vachituka makort kuti makort ari captured, court ye Zimbabwe iri captured. Zvasingazi kuti konhasi zvayapa ruling iri in favor of yavanga application yavanga vaisa yokumisa kuti mari distributive kuma protocol funds mapati yedu. Court yavhere pakukepishwa kana ikakepishwa why are we now celebrating? Because ndivona vanhu vari kucelebrate vachifara vachitaura ivo kuti judgment yakanaka. But judgment yakanaka zvechokwadi tinoigamuchira tine respect iri kuti kana pane anoda kuoposa provisional order iyo yapiwa ngaaopose kana pane ane chichemo ngaao yataure. Saka it's obvious isu seMDC yavatsvangirai tinoopoza tinoya kuzoopoza kuti aiwa iyi mari yamamisa haitipei nekuti tisu varidzi ivo musangano.
Asi vatamborinyoka vati ndivo vane kodzero dzekupiwa mari iyi sezvo nhengo dzeparamende dzeMDC idzi dzakapinda muparamende dzichishandisa zita ravo.
Hazviiti chikoro chinonzi Mandedza hachigone kudzinga mwana anodzidza kuGoromonzi. Goromonzi High School haigone kudzinga mwana anodzidza kumakumbe mission kudombosha kumusha kwangu. Saka chatinoziva ndechekuti maMP aya ndeMDC Alliance. Saka MDC Alliance chete ine kodzero yekuita iko maMPs iwayo.
Asi vaKomichi vati vachamisa nevamwe vavo vanofanira kutevedzera mutemo.
So MDC cannot trade as MDC for my election. Ndiye nama MP akawandisa ari muparliament iko zvino. Ndevekuanuve vaitrade as MDC Green. Vane almost, I think, around 4. Then PDP ya BT in around 4 as well. Amwevesa vaka winner vari under the ticket RMGCT vachibva ku MDC yavashangirai. Saka isi the argument iri very clear. Mari inongoshewa according to the ratio and proportion iri paipapo.
Vaziyambi vaudza Studio 7 parunare kuti vanogona kuisawo mapepa avo kudare mukati memazuva gumi kana vachida kupikisa mutongo uyu sezvaturwa nedare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Makakatanwa pakati pebato reMDC inotungamirwa naNelson Chamisa neMDC inotungamirwa naMuzvare Tokozani Kupe pamusoro pemutongo wedare repamusoro soro wekuti MDC idzokere payaive muna 2014 ave kuonekwa nevamwe muMDC seari kukonzerwa nebato riri kutonga reZANU PF kuitira kuti riparadze bato guru rinopikisa iri. Asi veZANU PF vanoti bato reMDC yavachamisa rinofanirwa kudzidza zvakakoshera kutevedzera bumbiro remutemo yaro pamwe nenyika rotambira zvakabuda mudare repamusoro-soro iri ropa matomo kuna Muzvare Kupe kuti zvinhu zviende mberi kwete kupuma vamwe huroyi. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata sachigaro veMDC inotungamirwa navachamisa mudunhu reNorth America vatavanda dzokora pamwe nasachigaro veZANU PF mudunhu reNorth America zvakare vaRegis Charumbira. Totanga nekunzwa kubva kuna vadzokora.
Sevana veMDC tokutaura kuti taneta neufirisiri weZANU PF hatichada. Ndosaka maona kwatorwa danho rekuti takutaura kuti nevacho varimo muparamende ngavachibva vabuda tione kuti zanu pf inoramba ichitonga here ichitonga nyika inenge isina parano isusu okuno tichamira chaizvezvo semweya yechina kuudza nyika yese kuti munangagwa ari kutonga nyika isina paramendi isina vamwe vanhu varifanira kunge varimo tione kuti zvinosvika kupi zvavari kuita izvozvo
Pacharumbira, hanzi na wadzokora zanu PF inogona kushaya basa. Nukuti kutonga nyika isina paramendi. Nikubuda kwa nime kwa ita we opposition u. Munoti.
Hanzi munoba ngarira papa ya manje manje. MDC pa wakasa ya kuprotesta. Vakanzi kana waprotesta wachapui mari ino kuti awasi kusevenza. Saka kana munu hari MP aka protesta kuti kubasa andini. Uno nyuma pei. Jino zoeti kama kuti zime nyika zoeti kuti isi. Hanzi kuti kuzanu PF is a problem really. Deni matini ni parliament ya fugwa, ya furi kwe ingwa ya COVID, ya nisi. Bati, kwa ya fugwa, ma MP ainda, ndi api, kana AMGC Alliance ainda ikoko. Deni, there's a problem, ya taa kuona ndeyo kuti Mzimbabwe, hii problem ya AMGC Alliance. AMGC Alliance, imba yao is not in order. And why am I saying that in this okuti? Ivo, lalo tigana waka, lalo
tigana waka. Mabunza, mabunza, sile gendu pindule. Kilivano, anotele na mtemo. Kana zutashevezi, waku parliament, kundu, uyaiku parliament. Ni mkuru wa parliament tinoenda nekuti tanzito zviziva kare kuti kana parliament isiri kugara haifano kugara iri hanging inotofana kutoudza vanhu kuti takuwedzera saka tozotanga tichifunga kuti ndozviri kuswe ichiga tirikuona pakutopinzwa imwe nyaya yekubatsirana namonzora kuti vatungamiriri vedu vadzingwe ndohutikunya nguo wacho watiri kutaura ihoyo ndopanobva paonekwa kuti hoko rwezanu ruripo pamhirizhonga iri kuitika muMDC Awa, ayuta kutotaura kuti izvozvo ihondo yavari kutotanga kwatiri zanu PF yatodeclare hondo saka na iri hondo mukoma kana iri hondo ukandibaya muziso ndinokubayawo muziso ukandituka ndokutukawo ukandirova chibhakera ndokurovawo chibhakera saka chizvizivai kuti ndopatave ipapo nekuda kwemabasa enyu imimi
vacharumbira vacharumbira ndiise mubvunzo kwamurika Parliament ingatadza here kuziva kuti MDCT ibato rakakwikwidza rakazvimirira, MDC Alliance ibato rakakwikwidza rakazvimirira musarudzo dza 2018 zvokuti vangazobvumidza kurikoliwa kana kuburiswa muParliament kwenhengo dzerimwe bato pamapato maviri akasiyana.
MDC Alliance payakaenda kuCongress yakataura iyo kuti this is the 50th Congress. Vanhu ava kana vachiti vakaenda kuCongress vari kuti Congress is number 5. Toda kuvabvunza kuti Alliance yakatanga rini pati Alliance. Ndoka ni problem ya ndukutara wati MDC Alliance ili very disorganized. Kana wanga wale wana organized ka, even chamisa niti, why they asinga chaori kuti ishwisi Congress. Ani ndoka kachangira nyasaka varu kuti, vanu varu kuzisunga nekavi, anitirika varu kuzisungi lila, ishwisi Congress, vaku kaunda, vedu kuna 2004, yangari MDCT ya changirai. Ndoka yangari fana kuti ikare, ishwisi Congress, yaka zonzi nana chamisa MDC Alliance, ndoka yaka Congress yato, ye number 5. Saka ima baba ndoto mkuma wangu anditaurele kuti. Imini Congress ya makaita kukweli yae. Makaita muri MDCT yele. Kana muri Alliance. Kana ma muri Alliance. Maka jamba kufa ku number 1, 2, 3, 4 ma Congress. Maka maitra kufa. Imini ni mne problem. Kozi. Zunizwenye asina order.
Regai tipe muka na wazukura. Wazukura. Pindura ya mbundo.
Wazukura. Wazukura msa waka. Muruku firingi za zunu. Imini kwenye.
Wazukura. Musade kutodo mesa. History ya msangano wedu. Ya msinga zivi. Yamuri kuita zvekuudzwa chokutaurira isusu varidzi vayo asi ndavari kutaurirai kuti imimi chokozani kupe ari kunzi ndi president akaenda kucongress akaita president weMDCT koti yenyu yezanu PF ikamuti ndi acting president weMDCT makambozviona kwani imimi kuti munhu mumwe chete anoita president kumapati maviri
Aiwa, ndoza nade muri kuzvisungirira muchizviconfusa ikoko kupati kwedu. Imi timobudisa zano PF mazviri, todzokera pakafa vatsangira. Makadii kugara Congress kuti muri
kuti seni? Ndinokutaurirai kuti hatiende kuCongress kana zvaitika zvakaitika paya. National Council ine masimba according to our constitution nekumbiro redu yekugadzika vachamisa zvakaitwa ipo paya.
Zvazvadai izvi vacharumbira, munotarisira here kuti kuchaitwa by-election?
By-election yatokolewa nokuti kune vanhu varikolewa hapachatodzokeri kwazvavhakana kwakutodzokera kuti kui kuelection ende kuelection kwacho naikoko ndiri kuona kuti vamwe venyu kana vasiri vese vachadzoka ikoko vasina zvinhu zvatobva nezanu PF nokuti zanu PF iri kushanda
avo vanga vari sachigaro vezanu PF mudunhu renorth america varegistra rumbira vachitaura vari parunhare muEdmonton kuCanada. Manzwa zvakare kubva kuna sachigaro veMDC inotungamirwa naNelson Chamisa mudunhu reNorth America vatawanda dzokora. Vachitaura neStudio 7 vari parunhare kuNorth Dakota muAmerica. Yashika mbuye kuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatina kupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus.
Murife Sister Marvelous.
Ini ndoitwa Precious Chuswa, ndiri kutaura ndiri kuna kuFernagheng, South Africa, Gauteng. Ndoda kungotaura hangu tichikurudzira hurumende yeZimbabwe kuti I think it's high time yekuti ko vange vachitaura nehurumende yeMadagascar kuti inge ichivapawo drug ravari kushandisa ikoko. Nekuda kwekuti iko ndiri kunzwa kuti nyika zhinji dzemuAfrica now dzauda ku dzakutora serious that drug kuti vange vachiupa zvisara zvemunyika dzavo. Saka even including South Africa, ndakanzwa chinzi uko varikutadzanawo neMadagascar kuti vawanisewo drug iroro. Tichikonzidza isusu kuti iko kwada kutadza namba yevanhu vakabatwa nechirwere ichocho kuMadagascar. Hanzi 100 and something. I think I want it or something, and see very sure I would now check and ask for the camera say. And your daughter's up a number, almost 100, the ads are carried from Corona, and a panata for panamba. So that tells us something. Toti dragi rukbatrawan kuku Madagascar.
Magadi ko mese. Inini pana ndoitwa Nesbet Munjanja, ndiri kumaputo pari zvino, tiri mulockdown. Manje nzara mazuva achina awandisa, saka tiri kumbobatsirwa naEmpas kuti tiende kumba. Vati so far from Monday, totarisira kubva Monday zvichienda mberi, togona kupinda munzira kuenda kumba. Asi hurumende haina mari. Saka tichashandisa mari dzedu dzemabhazi kuti vatitakure kuenda kuZimbabwe. Ndo zvimiro yatinacho kuno patende.
Ini ndiri Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington.
Guta reHarare inoti nhandare dzerufaro neGwanzura dzinofanirwa kunge dzapera kugadziriswa mwedzi unouya kuitira kuti dzikwanise kutambirwa nhabvu yepamusoro yePremier Soccer League iyo iri kutarisirwa kutanga muna Nyamavhuvhu. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Mutauriri wekanzuru yeguta iri vaMichael Chideme vati vave kuwedzera vashandi varikugadzirisa nhandare yerufaro neGwanzura kuitira kuti nhandare idzi dzipere kugadziriswa mitambo yenhabvu isati yatanga. VaChideme vati vaive vadzikisa zvakanyanya vashandi vaita basa iri vachitevera zvaive zvatarwa nehurumende nenyaya yekutya kupararira kwecoronavirus kuchachiona hunokonzera COVID-19. Asi VaChideme vati kurerutswa kwakaitwa mimwe yemitemo yekuvharwa kwenyika kwavapa mukana wekuwedzera vashandi vari kuita basa rakakosha iri. Nhandare dzerufaro neGwanzura pamwe neNational Sports Stadium muHarare dziri kugadziriswa mushure mekuonekwa dzisingakodzere kutambirwa nhabvu yepamusoro yePremier Soccer League. Asi gadziriso yeNational Sports Stadium inonzi yapamba zvinodakadza. Gurukuro rezvemitambo muzvare Kesti Coventry vanoti kwasara zvikamu 30 kubva muzana kuti basa rekugadzirisa nhandare iyi ripere. Muteveri weDynamos vaOliver Musongoro vati rufaro inofanira kupera kugadziriswa paine nguva kuti vasazoshandisa nhandare dzevamwe semusha
wavo.
Alfano siti demu nifano to gazi wano kurumbiza bose susu masapote danamos ati namari zi kututi gemu na kasutandu wa kunze kwa harareka ati afode kutitikuwa nse kuenda unuru utinu sapote osaka ya katambi wamu faru mama sapote zi mashenji tinu maharare tinu kwanza ku para para kutitizo sapote otiripoji murufaru momo
Zimbabwe Football Association kana kuti FIFA yatara kuti mitambo yenhabvu inofarira kutanga muna nyamavhuvhu kana gunyana ndokunge kana chirwere cheCovid-19 chadzikira. Mutevere wemutambo uyu vamatipa masauso vati zvinofadza kuti FIFA iruda kuti mitambo yemuno itange nekupera panguva imwe chete nemitambo yenhabvu yekune dzimwe nyika.
That's the best way to go here. Zvinokosa kuti tigadzire magrounds edu for drainage system and zvinobatsirawo kuti tifambe nemamwe dzimwe nyika like South Africa they do it. Vanotamba August to May saka tofanira kuita the same thing. Tofambe international.
Muongorori wemutambo wenhabvu vaKelvin Mushonga vanoti semaonero avo nhabvu yemwaka uno ichange yakabaka moto apo paichatanga.
Dare gore rineri ndoona zvangu kuti richange rakati simbi pakuti Dynamos yakabuilda ratini nadolo kufranja yaizati yange isina mavanhu vaikuwisa yaita bhizi nemadraws woita kuHarare City takatora part of my experience player Cape United ukatarisa ngezi Platinum yakwanisa kufunika madhirivha mukamba ikakwanisa kutora magoalkeepers from AFC Platinum I mean saka ndikuona kunge kuchange kune mapipi paligi ino yegore rineri.
Asi mutauri weZifa vaTolisani Gwesela vati mitambo iyi ichakwanisa kuenderera mberi chete kana vachinge vatenderwa kuita izvi nehurumende. Pari zvino nhabvu nemimwe mitambo kuredzwa kwemimhanzi munzvimbo dzekutandarira pamwe nemafaro emabhawa zvakambomiswa senzira yekudzivirira kupararira kweutachiona hwecoronavirus uhwo hunokonzera chirwere cheCovid-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Makatirira ku Studio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Munokwanisawo kutibata mangwanani nenguva dza 6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pa shortwave.
Chiromba che live talk na 8 pm tiri kutarisa mamiriro akaita zvino munyaya dzecoronavirus utachiona unokonzera chirwere cheCovid-19. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Vanhu vabatwa neCovid-19 muZimbabwe vachiri makumi matatu nevana uye vafane chirwere ichi vachiri vanhu vana asi uwandu uhu hunogona kukwira kana kusakwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Vanhu vakawanda voramba vachirwadzikana nekupuswa kuri kuitwa zvivakwa nemakanzuru munyika yose. Zvikwata zveMDC zvorwira mari inobva kuhurumende inopiwa mapato ari muparamende asi nezuro MDC inotungamirwa navachamisa yakabudirira mudare kumisa muzvare Tokozani Kupe kupiwa mari iyi. Asi nyaya iyi haisati yapera. Kanzuro yeHarare inoti ichange yapedza kuvakiridza nhandare dzenhabvu dzeGwanzura neRufaro mwedzi unouya usati wapera. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele.